zvakaitirwa chikomuromo
akonzi nemunumira kudai kune yandozia rinami
asi une zvawaita
sadai pane chanoita ndaiwa uri kuzogara munomeri
patika hatingounganidzwaka from nowhere pasina zvawaita
especially
iwewe
tsano tsano
I was going to say,
What is it?
I'm not going to go to the dressmaking.